vanoshanda mumaministries mamwe ehurumende yatinoti the rest of the civil service vawana bhonasi ravo nhasi chishanu musi wa23 January. Rinova ndiro zuva ratanga taibwa nehonorable minister vedu velabour kuti ndiwo musi watichapiwa mabhonasi edu. Saka katanga taudza vanhu vedu kuti vatarisire zuva ranhasi. Ndinovimba kuti pavarionawo vafara vachitendawo kuti minista zvavakanga vatiudza vachitirimbisa zvazadziswa.
Ko kunyunyutawo kwanga kuripo pamusoro pekunonoka kuuya kwemabhonasi uku kwataata kunzwawo kuti mamwe masangano evashandi vehurumende vanga vaakufungawo kutora matanho ekuramwa mabasa, pane zvichiri kuitwa here pamusoro paizvozvo?
Hapane zviri kuitwa pamusoro pazvo nekuti isu verest of the civil service takanonoka kuwana mabhonasi. Kune vamwe vanga vawana mabhonasi avo vaiti koini magozo sara sei, hazvifadzi, ngatiendei kustrike. Isu tikati aiwa, isusu rest of the civil service nofunga munongotiziva, tinowanzofarira nyaya yekuti titaure nevatinoshandira. Tinowanzokurudzira dialogue nekuengenda vatinoshandira vanova hurumende. Ndinoona sekuti kana tikataurirana tichiudzana zvinotinetsa ivo vachitidairawo zvinhu zvakanaka, zvakafanana nokuti patanenyenetse kana kuti hatina kuwana bhonasi, takanotaura naminista vedu vepublic service vakatiimbisa kuti bhonasi rinouya nhasi, rauya nhasi. Saka ndinoti inini dzimwe nguva zvinongoda kutiwo tinzwisise kuti zvinhu nyika yedu yakamira sei. Asi zvikuru sei ndee ndichiti aivakurudzirawo employer wedu kuti kana pane zvinonetsa ngavatiudze, nokuti vakasatiudza isu tinesinawo zvokuudza vashandi. Ndopamunozona vashandi vakuti takutituma takurega mabasa, asi tikapala tichitaurirana tichivimbisana zvinova zvinhu zvinenge zvakanaka. Asi pane chichemo chandakatombera kune madhipatimendi dzakawanda vamwe vese vazononga kupuwa bhonasi vachiti hazvinongota sekuti hurumende kana isina mari isusu tii tinobhadharwa kwekupedzisira, kamba tizoita sekuti vaye vanenge vatitoenda kustrike ndo vanotanga kubhadhara. Saka zvinhu zvokuti tanchitiwo kana matambudziko aripo tese ngatimbonzwai kurwadziwa nazvo, kusangoti vamwe ndo vanobva vanyanyisa kurwadziwa, vamwe vanongogara vachitanga kutiza. Asi tinotenda chaizvo kuti bhonasi nhasi tari wani.